Vadya Vengwa vanga vari minister we Home Affairs muhurumende yedu kwenguva yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wese ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwaDhavengwa nevakavakomberedza varasikirwa, inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe, inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDhavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura zvehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvine izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi nekutati vamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera, nekuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savaDhavengwa.